Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechipiri ndira 3/2017 Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Chinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
urongwa hwanga huripo ndokuti vakanga vakuva bateri vamushore vakanzi nekanzuro vambobira kusvika nyaya yapera kumatare ezinhosva kunova kwayakasumwa ndo zvakanga zvaitika nguva pandanga ndakarembedzwa payapai ndakatosema ndo pataka kuuya nenyaya iyoyo
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti havasati vapirwa nyaya yekuti vanofanira kutumira mazita evanhu vanotora chigaro chemunyori weguta ndira asati apera sezviri kutaurwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuwere. Nhasi tiri kutarisa chirongwa cheCommand Agriculture kuti chinoshanda here mukumutsiridza upfumi hwenyika. National AIDS Council inoti nyaya yekuda kuvarairwa mukurwisana nechirwere cheHIV AIDS inogona kudzosera kumashure nyaya yekurwisa denda iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yekunetsana muguta reHarare pakati pegurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuwere nameya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni inenge iri kuenderera mberi mugore rino zvakare. VaKasukuwere vanoti kanzuru pakupera kwemwedzi uno inofanira kunge yavapa mazita evanhu vainoda kuti vaite vanyori veguta kana kuti vachatora matano kana kuti vachatora matano avasina kuda kutaura. Asi vaManyenyeni Vari kuimbawo rumwe rwiyo pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwe hurukuru yavaita na Blessing Zulu Studio 7 uya tanga nekuvabvunza kuti vakaudzwa here nezvenyaya iyi.
Ndikutendwa kubva kwamuri nyaya yamutaura yekuedline yamutaura ndikutendwa kubva kwamuri.
Asi imi sekanzuru, pane zvamanga muchiitawo here kuedza kuti munge muchizadzikisa icho chinzvimbo ichochi?
Urongwa hwanga huripo ndokuti vakanga vakuva bateri vamushore vakanzi nekanzuro vambobira kusvika nyaya yapera kumatare ezinhosva kunova kwayakasumwa ndo zvakanga zvaitika nguva pandanga ndakarembedzwa payapai ndakatosema ndo pataka kugumira nenyaya iyoyo kumatare ezinhosva sekuziva kwangu hakuna chati chabuda
saka tingati kanzuro yakangomirira kuti itange yanzwa zviri kubva kumatare
pane nhau yavati vangu vati ndingandoti kanzuro yakasungwa maoko nekuti nyaya iri pasi kumatare ezinhosva
Tochimbotarisawo nyaya dzimwe dziri kunetsa muguta umu totanga nenyaya yemigwagwa zviri kufamba sei vanhu vakawanda vari kuti manyanya makomba mutara umu
kana vari kuti vamanyanya makomba vari kutaura chokwadi ini ndinotenderera guta rese ndichiona zviri kuitika chokwadi ndechekuti migwagwa yedu haichatombofambika
chii chiri kukonzera kuti zvidai ukama hwenyu hwakamira sei nezinara
ukama hwedu hauna kumira zvakanaka tinomhorisana tinotsekererana asi ukama hwedu chaihwo ndewo kuti ivo vanofanira kuburisa mari yavanotipa kuitira kuti tikwanise kugadzira migwagwa kana vasingatipi mari idzodzo tose vane matambudziko maviri isu tiri kutanga tiri kuti aiwa tinoti izvi tazvitadza inini vacho vane mari yacho yemitero yedzimotikari tigadzirai migwagwa nekuti kune homwe ndokune basa
meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vachitaura parunare naBlessing Zulu Studio 7 Vanorwira kuchengetedzwa kwemhuka vaJohnny Rodriguez vesangano reZimbabwe Conservation Task Force vanoti vanotambira nemufaro danho rakatorwa nenyika yeChina rekumisa kutengeswa kwenyanga dzenzou nezvipembere panopera gore rino ra2017. Varodriguez vanoti danho iri rakabudirira richabatsira mukuchengetedzwa kwenzou nezvipembere zvemunyika izvo zvichazoita kuti nyika iwane mari kuburikidza nekushanyirwa. China yakazivisa kuti ichatora danho rokumisa kutengeswa kwenyanga idzi zvishoma nezvishoma ichitanga nekutora matano muna kurume wegore rino. Nyika iyi inotiwo vanochengetedza mitemo vacharamba vachitora matanho ekuona kuti mwena yose inopinza pamwe nekutengesa nyanga zvisiri pamutemo yavharwa. Nyika iyi ndiyo huru pamisika yose yepasi rino inotenga pamwe nekutengesa nyanga dzenzou nezvipembere. Dzimwe nyika dzinotenga nyanga idzi nekutengesa iJapan neVietnam idzo dzisati dzazivisawo padzimire. Zimbabwe iri kurwisa kuti ibvumidzwe neConvention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kana kuti CITES kuti itengese nyanga dzayo dzinorema matani 96,000 uye dzichikosha mari inoita $10 billion. Asi CITES iri kukurudzira kuti Zimbabwe ipise nyanga dzayo sezviri kuitwa nedzimwe nyika dzakaita seKenya senzira yekumisa kuurayiwa kwenzou nezvipembere zvisiri pamutemo. Ngatinzwe hurukuru yataita na Rodriguez pamusoro penyaya iyi.
Isusu tinofarira chaizo kuti China ari kuturakidza kuti wanokwanisa kutonga and ndivawo market yakakurisa muplanet iyi. So therefore kana iwawo maChina chaiyo wanoti kuti wachabena ivory ndiyo kutanga kuti nyanga dzenzo neyarino dzinopera kuti muka izozo dzifeme enda muka dzacho ndiya wano dzedu hasi dzedu but their future generation. So therefore isu tinofariridza chaizo but chinogara chete chitarira kuti wachachengeta sei kana wanowisa mamutemo idzozo ndiyani achainforce mutemo idzozo.
Asika Rodriguez, Japani neVietnam dzinotengawo nyanga dzenzou nezvipembere. Hazvina here dambudziko razvinozokonzera?
Yeah, wanokwanisa kuzvitenga but market yacho yakakurisa ndiyo China. Kana China avarira madoo wano wacho achatengesa sei. So that means value yacho yanyanga idzozo ichadzika. So therefore poaching inozoperera and munhu anoita matredi yenyanga dzenzou zvichafira ipapo.
Zimbabwe inyika yanga ichitengesawo nyanga dzayo dzenzou pasi pechirongwa cheCITES. Mungaona Zimbabwe ichitambira here danho ratorwa neChina?
Zimbabwe vanoziva vanoti sovereignty and munhu wacho mafungo dzacho dzakasiyana nakwese kwese. Iwa vari kuda kuita mari chete. Unoziva chinhu chiri panapa, unoziva CITES trade organization asi organization kuti inoenforce mutemo dzacho. So therefore kana wanovaridza mutemo idzozo kuti China wachirambidza ivory ichipinda munyika mao then isu tinozviziva kuti tine chance yokuchengeta mhuka idzodzo dzirege kupererwa kufa.
Avanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Conservation Task Force vaJohn Rodriguez vari parunare neStudio 7. Vabereki vane vana vakawana nzvimbo dzeGrade 1 neForm 1 mudunhu reMashonaland West vanoti havasi kufara nekumanikidzwa kutenga mayunifomu pazvikoro kuti vapiwe nzvimbo. Mayunifomu aya anonzi ari kutengeswa nemitengo iri pakati pemadhora 10 nemashanu nemadhora 20. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vabereki ava vanoti kuti mwana apiwe nzvimbo anofanirwa kubhadhara mari yechikoro pamwe chete nenhumbi dzechikoro idzo dzinotengeswa pachikoro pacho. Asi vabereki vanoti nhumbi dzechikoro dzinotengeswa pazvikoro dziri kudhura uye hadzina kusimba sezvakaita nhumbi dzechikoro dzinotengeswa kuzvitoro zvakaita seNB, Barbers kana Adams. Chiri kunyanya kurwadza vabereki ndechekuti kana munhu asina kubhadhara mari yenhumbi dzechikoro mwana wake anoshaya nzvimbo yechikoro. Mumwe mubereki vaJustin Nyachowe vanoti zvikoro zviri kubira vanhu mari sezvo vari kusanganisa kuwana nzvimbo dzechikoro nekutenga nhumbi dzechikoro dzevana.
Istononge ipapo pankwasaukisa kuti vamwe vabereki kana vamwe vana vatadze kuenda kuchikoro pamusaka pechi pekutizo iwo vanenge vasina mari yekuzotenga uniform bhozi mari yatirikuona tirikuiwana nenzira dzakasiyana siyana pane vamwe wekuti anenge ane mari yaanayo yaanenge akabhajetiwo kaunti yaanenge awanawo yekuti inongokwana maschool fees but kuti azokwanisa kuzotenga zvimwe zvinhu inenge yakutadza kukwana but at least akambowanawo mari yekuti anobhadharawo kana kuti kuschool fees uniform wozotengawo time time zvinge zviri nani at least vana vakaona vanokwanisa kuzoendawo chikoro
mumwe mubereki muzvari George Nakamoto vane mwana akawana nzvimbo pachikoro chene makonde vanoti nhumbi dzinotengeswa kuchikoro hadzina kusimba asi dzinodhura muzvari Kamoto vanoti zviri pachena kuti muzvikoro mave kuitwa zveuori
hazvina kunaka nekuti vamwe vabereki hava afforde kutenga mauniforms isu vabereki hatiafforde kutenga mauniforms anenge achidhura chikoro chinoisa another percentage yayo ofichi vamwe vanhu vanenge vachida kutenga kwakachipa
asi vamwe vabereki vanoti danho rekutenga nhumbi dzechikoro dzinogadzirwa nekambani imwe chete rakanaka sezvo nhumbi dzacho dzine ruvara rwakafanana vaChristopher Chaita mumwe wevabereki vane maonero akadaro
kucentralizwa kwekutengeswa kwemauniform kuzvikoro kunobatsira kuti vana vave uniform what I mean ndeyekuti kwadzikabva kwakasiyana-siyana machira anosiyana inogona kunzi army green yekwanb neyekwababas neyekwamusa inosiyana-siyana green yacho vana zvinokanganisa uniformity yevana
mukuru webazi rezvedzidzo mudunhu remarshonal and west vasylvester mashaya mombe vanoti hausi mutemo wehurumende kuti zvikoro zvitengesere vabereki nhumbi dzevana vechikoro vamashaya mombe vanoti kutengeswa kwenhumbi dzevana muzvikoro kunofa anirwa kurerutsira vabereki kwete kuvaomesera vamashaya mombi vanoti mutemo wehurumende haumanikidze mwana kuti apfeke nhumbi dzechikoro kuti adzidze pane runyerekupe rwekuti makambani evakuru vakuru vehurumende ndiwo ari kusona nhumbi dzevana vechikoro idzo vabereki vari kuti dziri kudhura uye dzisina kusimba zvikoro zviri kuvhurwa musi wa10 ndira ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa
Bato reMDC notungamirwa navamogenzvangirai rinoti ratora danho rekukurudzira nhengo dzaro kuti dzisashandise madande mutande akaita seTwitter neFacebook mukutaura zviri mumwoyo yadzo kana wokutaura pamusoro penhaurirano dzekushanda pamwe dziri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika. Mutauriri weMDC Thabo Gutu vanoti bato iri rakaita chisungo mwedzi wapera chekuti mutungamiri webato vamogenzvangirai ndo chete vanofanirwa kutaura pamusoro penhaurirano dzekushanda pamwe nemamwe mapato. Vagutu vanoti dzimwe nhengo dzavo dzanga dzave kutora mukana uyu kunyomba kana kuzvidza vamwe uyewo vakaona kuti vavengi vavo vanogona kushandisa mukana uyu mukukanganisa bato ravo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Jonga, ndoda kuti nditange ndichikutenda kuti wandipa mukana wekuti nditaure newe ndichishuvirawo vatereri gore dzarakanaka 2017. Ndoenderera mberi zvendichiti hatingati vanhu varambidzwa kushandisa social media panyaya dzecoalition kuMDC. Ndoda kuti ndinatsokupatsanangura zvakanaka. Pakaitwa musangano muna zvita gore rapera muna December. Misangano yose ikawirirana pakaitwa zvisungo kana zvetikangoti muchirungu maresolution okuti President Morgan Tsvangirai ndo vachazenge vachitungamirira bato redu reMDC panhaurirano dzose dzakanangana nenyaya dzemacoalition zvichireva kuti hazvichaita kuti ningi nanhingi nanhingi wongotaura nokuti tetisingadi kuti tikonzere inonzi muchirungu confusion. Vanhu havazohwisisi kuti uyu ataura akati chii mumwe akazoti chii mumwe akazoti chii zvozoita kunge vanhu vasingahwisisi zvavanoita. Saka tikati isu tino mukuru wedu nyanzvi zvepolitics anohwisisa chii chinonzi politics. Tikati ngavashandise masimba avo atakavapa kuti vatitungamirire panyaya dzekunhaurirano dzemacoalition ndonyaya iripo.
Asika vagutu aka akasike kutanga bato renyu richitora matanho akadai kunhengo dzenyu kuti vanhu vasangonyora nyora pamadande mutande chii changa ichiita kuti zvirambe zvichiitika emakambo taura nezvazvo?
Unoziva Jonga Madande Mutande ava akafanana naivo maFacebook naivo vana WhatsApp nana Twitter nezvimwe zvakadaro, anoda kushandiswa neuchenjeri. Apa hatisi kuti vanhu varambidzwa, isu hatisiri pati inorambidza vanhu kuti vataure zviri pamwoyo yavo kana zviri mumusoro mavo. Apa inyaya chete yekuti toda kuti zvinhu zvitaurwe zvine gwara remusangano, zvine discipline, pasina kunyombana, pasina kutukana, pasina kutaura zvinyadzi kana kunyora zvinyadzi.
Saka muchaona here nhengo dzenyu dzichitora matanho ekuteerera mashoko iwayo?
Kwazvo. Nhengo dzedu inhengo dzendingangoti muchirungu macomrades, macaders. Vanoziva gwara remusangano. Saka munhu chai chai anenge achitsigira MDC inotungamirirwa naPresident Morgan Changirai anoziva kuti kana pane chisungo chaitwa tinotevedzera.
Vanga vari mutauriri webato reMDC Tiva Obet Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. The National AIDS Council kana kuti NAC vanoti apo Zimbabwe yanga iri kuita zvakanaka munyaya dzekurwisana neHIV AIDS, vanhu vave kurivara izvo zvave kuita kuti vamwe vanhu vabatwe neutachiwana, zvichidzosera kumashure basa riri kuitwa nesangano iri, hurumende pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weNational AIDS Council Dr. Tapua Magure vanoti umbowo huripo hunoratidza kuti kunze kwevamwe vakaita sepfambi, vazhinji vari kubatwa neutachiwana panguva ino vasikana nemadzimai echidiki vari pakati pemakore 15 nemakore 24. Vanotiwo varume vakawanda vane makore 50 kana kudarika vari kubatwawo neutachiwana hweHIV AIDS zvakanyanya.
Pane maresults akalonjwa izvozvizvi aitwa inonzi Zimfia, yataita yachida kumacommunity tichinotesta vanhu and so forth. Yakanyatsokutaridza kuti paage group iyo iyi yatiri kutaura nezvayo 15-24 vakadzi especially rate yeutachiona hweHIV inoita seiri kukwira paage group iyoyo. Asi zviri kutonyanya kutiwarawo futi ndezvokuti vanhu vapfuura 50 vavamowo futi munyaya idzidzi dzokuti HIV yava kukwira.
Dr. Magure vanoti izvi zviri kukonzerwa neurombo, izvo zvinoita kuti vasikana kana madzimai HDK varare kana kudanana nevanhu vasiri vezera ravo.
Nyaya dzepoverty, nyaya dzezvikoro izvi, nyaya dzemabroken family, nyaya yegender based violence, nyaya yemasugar daddy. Zvese izvozvo zvinhu zvinokonzeresa kuti vana vaite very vulnerable.
Dr. Magure vanoti Zimbabwe inofanira kushanda zvakasimba kudzivirira zviri kuitika izvi, uye vanoti kana nyika ikakwanisa kudzidzisa pamwe nekupa ruzivo kuvanasikana nemadzimai HDK pamusoro peHIV AIDS pamwe nekuvapa mukana wokuita zvavanoshuvira, zvinogona kuderedza kubata kwavo utachiwana hweHIV AIDS nezvikamu 10 kubva muzana. Bazi rezveutano rinoti riri kushusha kana zvikuru nezviri kuitika izvi, uye ratove nechirongwa chekudzidzisa vanasikana kukosha kwekuenda kuchikoro pamwe nekubatsira avo vanoshaya mari kuti vaenderere mberi nedzidzo. Vari kutungamira chirongwa ichi mubazi iri icho chinodaidzwa kuti DREAMS kana kuti Determined, Resilient, Empowered, AIDS Free, Mentored and Safe Women. Vataurai Batasara vanoti chirongwa ichi chiri kufamba zvakanaka, uye pane vanasikana vakawanda vave kubatsirikana. Vanoti pasi pechirongwa ichi vanoshanda nevarairidzi pamwe nevabereki.
Tiri kutarisana nenyaya dzekubhadharira vana mafizi kuti varambe vari kuchikoro, varambe vachidzidza. Tichitarisana nenyaya yekuti tikagarisa mwanasikana munharaunda yemuchikoro, zvinoderedza mukana wokubatira utachiona hweHIV.
Vanoendera mberi vachiti vanoshandawo nevarume vakuru muchirongwa ichi.
Tinoda kuti tibate varume vakuru vatingati mashugar daddy aya vari kuenda kune vana vachivatsvetera, vachirara nevana, vachivanhumburisa, vachivasiya vaine utachiona hweHIV.
Muzvare Gracious Weta ndemumwe vasikana vari muchirongwa ichi uye anoti chiri kumubatsira zvikuru.
Pakafa mbuya vangu hapana munhu aikwanisa kundibatsira kuti ndibhadhara school fees kuti ndiende kuchikoro. Saka ndandagara ndiri kumba sendi kuchikoro, but Dreams yakandibatsira ikatanga kundibhadharira school fees kuti ndiende kuchikoro. Saka chakandibatsira zvakanyanya.
Chirongwa ichi chiri kuitwa kunzvimbo dzine vanasikana vakawanda uye kunzvimbo dzine dambudziko reHIV AIDS zvakanyanya. Dzakaita Sevulawayo, Gweru, Mazowe neMakoni. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapato makuru ari kurwisa muSyria anoti ave kumira kupinda munhaurirano dzekumisa kurwisana dziri kutungamirwa neRussia dzichaitwa mukupera kwemwedzi uno muguta guru reKazakhstan reAstana senzira yekunyunyuta nekutyorwa kuri kuramba kuchiitwa chibvumirano chekumisa kurwisana chave nemazuva mashoma chakaitwa nehurumende. Vakasarudzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vashoropodza kambani hombe inogadzira dzimotokari yeGeneral Motors nekutumira kwayo kuAmerica motokari yerudzi rweChevrolet Cruze iyo yakagadzirwa kuMexico pasina kubhadharwa mitero. VaTrump vayambirawo kuti vanogona kubhadharisa kambani iyi mitero yakakurisa. Muzinda weVatican wapindawo mubhizinesi rekutengeswa kwezvekudya kuburikidza nedanho riri kushoropodzwa nevamwe rekubvumidza kambani inotengesa zvekudya yeMcDonald's kuvhura chitoro mune chimwe chivakwa cheVatican chiri chinhambwe chidoko kubva panzvimbo inokosha yeHoly See. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo. Mutauriri weZifa waXolisani Gwesela vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka mukamba mavo zvekuti vari kushamisika nevanhu vari kuti gadziriro dzekuenda kumakwikwi eAfcon kuGabon hadzisi kufamba zvakanaka. Mukuzoya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGwesela.
Ari kufamba zvakanaka chaizvo. Vakomana vakapinda mucamp vanga vachitrena kubva musi wa 26 December. Vari kutarisira kufamba kuenda kuCameroon musi wa8 apa vachona kutamba frenzi vaisecameroon vozobuda mucameroon musi wa10 kuti vachienda kufanzval pafinal tournament yeAfrica Cup of Nations Total Africa Cup of Nations 2017 apa pavachatamba neAlgeria, Senegal neTunisia.
Ko tanga tichinzwa kumboti mukembi maa musina mufaro ichokwadi here zviri kufamba sei?
Hamino izvozvo mazuva anawa kupi. Vakomana vedu vakapinda mukembi zvakanaka, dziri kufamba zvakanaka, dzese tiri kudziwa zvigadzirwa zvakanaka. Vanhu vane kufambisawo manyepapo nepapapo. Tisina kumira muzvekuisara nevakomana vedu.
Mutauriri weZifa waXolisani Gwesela vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kuti upfumi hwenyika hubudirire, Zimbabwe inofanira kusimbisa nyaya dzekurima kuti isapedze mari yakawanda ichitenga zvinhu zvekudya. Izvi ndizvo zvakapa kuti hurumende iparure chirongwa checommand agriculture icho chinopa varimi zvikwanisiro kuti vakohwe pakuru vozadza dura renyika. Asi chirongwa ichi chingashanda here? Mutoro wedu wenhau Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vari kutungamira chirongwa checommand agriculture ichi. Pasi pechirongwa ichi varimi vanodarika zviuru zviviri vanopiwa nehurumende mbeu, mafotereza nezvimwe zvikwanisiro. Zvirongwa zvakadai zvakamboedzwawo kunyika dzakaita seSoviet Union ichitungamirwa navaJoseph Stalin uye zvikamboitwawo kuChina ichitungamirwa navaMao Zedong. Mamirioni nemamirioni evanhu anonzi akafa munguva iyi kuChina nekuSoviet Union nekuda kwezvirongwa izvi. Vamwe vaifa nenzara asi vamwe vachiurayiwa nehurumende dzenyika idzi. Asi hurumende yeZimbabwe inoti chirongwa chayo chakanangana nekuzadza matura uye hurumende haisi kumanikidza varimi kuti vapinde muzvirongwa zvayo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoti chirongwa ichi chinokwanisa kubatsira hurumende chikaitwa zvakanaka.
Nyakurima yakakosha zvakanyanyisisa. Agriculture kwenguva yakareba reba ndowanga uri musimboti weekonomi yedu. Especially makatarisa nguva before land reform nana 2000. Saka kusimudzirwa kwaagriculture sector kusimudzirwa kweikonomi yedu. Muchinongo tinoti agriculture yakasimiza. The rest of the economy inobatira chikosoro. Saka agriculture yedu yakasimukira zvinoita kuti even makore agorera kupfuura kana makore apfuura aya Zimbabwe yanga yatove itori net food importer. Zvichireva kuti tiri kutenga chikafu chakaisimbotengesera dzimwe nyika kune dzimwe nyika. Saka tikanda kwanisa kuzvirimira chibage chedu tichifidha nyika yedu uye tichikwanisawo kutengesa kune dzimwe nyika. Zvakureva kuti even current account deficit yedu inobererawo. Zvoita kuti ikonomi mareserve eikonomi yedu anga achichengetedzwa. Tokwanisa kuinvesta mune zvimwe zvakasiyana siyana.
Mukuru weZimbabwe Commercial Farmers Union vaPaul Zakaria vanotendrana navachitambara asi vachiti zvichanetsa kuti varimi vakwanise kuendesa kuhurumende chibage chavakanzi vaendese nekuti zvikwanisiro zvacho zvakanonoka kuuya.
Pari zvino nezvatinoona zviri pasi matani mashanu vachava vanhu vashoma vanokwanisa kuzadzisa izvozvo nokuti zvikonzero zvinotevera zvinoti mainputs chokutanga akanonoka kuinda kuvanhu. Chepiri, mainputs akaenda kuvanhu haana kuinda akakwana. Vamwe vakawana mbeu ndokuwana fertilizer yepasi asi zvemishonga nemishonga wesora newezvimbuyu havana kuwana.
Dr. Chitambara vanotenderana navo. VaZakaria vanotiwo varimi vanenge vachidawo kuti vapiwe zvimwe zvinhu zvisiri mbeu nemafotereza chete.
Programu yeCommand Agriculture inopa mainputs koga, haipi mari dzekuti vanhu vagone kubhadhara vashandi nekuti dambudziko riri munyika iko zvino kuvazhinji nderekuwana cash yekuti ubhadhare vashandi. Izvozvo zviri kunetsa zvikuru. Saka ndichitarisa izvi nazvino uno kuna vanhu vasati vawana mishonga iyi yesora. Saka sora nezvirimwa zvaakuita makwikwi munyika izvozvo zvinoderedza gohwo.
Rimwe dambudziko riri kutarisana nechirongwa ichi inyaya yekuti vamwe varimi vave kutengesa pamukoto zvekurimisa zvavanenge vapiwa nehurumende. Asi kunyange hazvo paine zviri kunetsa, nhengo yeZANU-PF inomirira makonde mudare reparamende vaKindness Paradza vanoti zvinhu kwavari zviri kuvafambira zvakanaka.
Izvozvi ndiri kutobva kupurazi kwangu kwandanga ndichinema nyinga yangu ini nekuti ndine chikwage chakawandisa gore rino zvisingaite. Ndinotori ne500 hectares dzechibage, 200 dzacho ndedzeCommand.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vanotiwo nyaya yekuti Zimbabwe iri kutenga zvirimwa kunze kwenyika ndiyo yapa kuti munyika mushayike mari uye kuti zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa zvinetse kuwana. Zimbabwe yakatora minda kubva kuvachena muna 2000 asi kubva pamakore aya hapana chinhu chatichabuda sezvo varimi vatema vakawanda vakagarira badza. Asi gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanoti vanofunga kuti upfumi uchaita zviri nani gore rino sezvo vari kutarisira kuti varimi vachakohwa pakuru nenyaya yeCommand Agriculture. Zimbabwe yaiwana mari yakawanda kubva mukutengesa fodya donje nezvimwe kunze kwenyika. Asi iko zvino yave kupedza mari yakawanda ichitenga zvinhu izvi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Tinotenda Blessing, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyamina Chris Gande.